manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, nyamafuvhu 28, 2008-2019. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusoro muBulawayo ronzwa mangwana chikumbiro chaIshe Felix Ndiweni chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Sangano rinomirira vamwe vashandi vehurumende reApex Council rinotambira mari dzawedzerwa nehurumende asi mamwe masangano akaita seAtus achiti kwete. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika kuJapan kumusangano weTokyo International Conference on African Development uyo uri kutanga mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro muBulawayo nhasi raendesa mberi kunzwikwa kwechikumbiro chaIshe Felix Nhlahla Yamangwe Ndiweni chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare Justice Thompson Mabhikwa vati kunzwikwa kwechikumbiro ichi kwave kuzoitwa mangwana. Izvi zvatevera chikumbiro chemuchuchisi wenyaya iyi vakuda kwaShejaravaza ava vati vange vasati vagadzirira mhinduro kuchikumbiro chaIshe Ndiweni sezvo vakanonoka kuwana gwaro rinotsanangura zvakaitika mudare ramajistireti. Umwe Ishe Ndiweni akapiwa mutongo wekuti vagare mujeri kwegore nemwedzi mitanhatu mavhiki maviri apfuura. Rimwe remagweta aIshe Ndiweni muzvinafundo Welshman Ncube vati vanoda kuti zvibudiswe pachena kuti vakasangana nezvimhinga mupinyi mukuedza kuwana magwaro ezvakaitika mudare. Vati mutongi akatonga nyaya yaIshe Ndiweni amai Gladmore Mushowe vakaita mazuva akati wandei vachivimbisa kuti vanovapa magwaro aya asi vakazovapa nezuro mushure mekunge Justice Mabhikwa vakomekedza kuti vavape magwaro aya. Muzvinafundo Ncube vatiwo chikumbiro chavakaita chekuti Ishe Ndiweni vabvumidzwe kubvisa mari yechibatiso chaive chechimbi chimbi zvichireva kuti chaifanirwa kubatwawo nenzira yakakodzera. Rimwe remagweta aIshe Ndiweni vadhumisani Dhuve vati Justice Mabhikwa vatambira tsananguro yezvakaitika yapiwa naprofesa Ncube mudare.
Nyaya yangu ichifanira kupinda nhasi asi nenyaya yekuti tanonoka kupiwa macourt proceedings emagistrate court tazobvumirana kuti nyaya yacho ingopinda mangwana natena. Problem ndeyekuti trial magistrate anga asati apedza kukorekta okwamenda record of proceedings azorereleasa nezuro.
Zvichakadaro mapurisa anodzivirira mhirizhonga nechitsama ange akachengetedza dare repamusoro apo pange pane vanhu vakawanda vange vachida kunzwa nyaya yaIshe Ndiweni. Mune imwewo nyaya, komiti inoona nezvekufambiswa kwemashoko yanzwa kubva kune veruzhinji muBulawayo pamusoro pebhiri reFreedom of Information. VaDenzel Gwebu avo vanoshanda nesangano reChristian Legal Society vati maonero avo ndeyekuti sangano reZimbabwe Human Rights Commission rive iro rinoona kuti mutemo webhiri iri watevedzerwa kwete Zimbabwe Media Commission. Vatiwo nguva inopiwa mapazi akasiyana-siyana kuti ape mhinduro kune zvaanenge abvunzwa inofanirwa kuve fupi pane mazuva makumi maviri nerimwe anotaurwa nebhiri iri. Murongi wemabasa musangano reMedia Alliance vaNigel Nyamutumbu vati sangano ravo rinoshuvira kuti bhiri iri rivhumidze kuti vanhu vaite zvikumbiro zvavo mundimi dzavanokwanisa kutaura nadzo uye kuti vasabhadhara mari pane zvinhu zvavanenge vachida kuziva.
Mutemo uri kutaura kuti information kana munhu achida zvinenge zvine mutengo is not aiwa. Information vanhu ngavangowana zivo pachena nokuti vanhu vagara vanotobhadhara matax naizvozvo donzvo rekuti vanhu vave nezivo. ruzivo rinofanira kunge rine hurumende touya kunyaya yemutauro bill zvariri izvozvo iri kuti zvone vanhu vanopindurwa nechirungu basi toti aiwa ka section 6 yebumbiro remutemo wedu no recognize mutauro 16 naizvozvo munhu anofanira kuwana information nemutauro waanonzwisisa chetatu totaurisa nyaya yenguva kuti nguva yaunotinge wakumbira zvingava kuzesa kana kungava kulocal council kana kungava kupi mutemo unoti unogona kupindurwa in 21 days kana 35 days isi kutaiwa mutemo ukabva wadaro zvinopa kuti dzimwe dzenguva vanhu vanonokerwe kana vanotora nhau havazokwanisa kutepfenura nhau yavo nenguva
Bill Freedom of Information nderimwe remitemo mitatu ichatsiva mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act ndakamirira Studio 7 Mabulawayo ndini taura ishava
Sangano rinomirira vamwe vashandi vehurumende reApex Council ratambira zvikamu zviri pakati pemakumi mashanu kubva muzana nemakumi manomwe nematanhatu kubva muzana izvo hurumende yaisa patafura nhasi ichiti inokwanisa kuwedzera nazvo miuru yevashandi vayo. Munyori musangano reApex Council vaDavid Dzatsunga vanoti zvaitwa nesangano ravo zvekutambira zvikamu izvi ndizvo zvakabva muvashandi mushure mekunge vavapira zvakanga zva zvakapfumbatwa nehurumende zvichitevera musangano wavakaita svondo rapera. Vadzatsunga vanoti kutambira kwavaita mari idzi hakureve kuti vachamira nhaurirano nehurumende dzekuti iwedzere mihoro yevashandi. Vanoti mushandi ari pamusoro-soro achawedzerwa muhoro nezvikamu makumi mashanu kubva muzana, kuchitiwo mushandi ari pasi-pasi achiwana zvikamu makumi manomwe nezvitanhatu kubva muzana. Izvo zvinoreva kuti mushandi wepasi uyu anengewotambira mari inoita RTGS $1,023 pamwedzi. Asi vadzatsunga vanoti sesangano vari kuda kuti mushandi wepasi atambiriswe mari inoita RTGS $4,750 pamwedzi. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei vadzatsunga vachitsanangura.
Jonga zvaitika nhasi. Ndezvekuti tazobvumirana nehurumende kuti imbobhadhara mari iyoyo inotangira pa50% to 76% on a slide scale. Zviri zvinhu zvatangobvuma pakuti vashandi vabomerwa havazvisina pokutanga. Saka mushure mokunge tadzokera kunotaura nevashandi, vashandi vati mukarega kuti timbowana dijana tinogona kutonyura chaiko nokuti zvina zvina kumira zvakanaka. Saka tatinzi kuhurumende chimbotipaishoma iyoyo, asi isu pachedu tichiri kungoda mari inosvika kuma4,700. Saka tinobva kuti tirambe tichitaurirana nekusvika tasvika ikoko. Saka ndo zvabuda munhaurirano dzanhasi.
Saka hurumende yati inokwanisa kubhadhara mari idzi kubva rini?
Pamutemo mari iyi inobhadharwa with effect from the 1st of August. Kureva kuti iko zvino sezvo vanhu vakatokora mari dzaAugust, hurumende ichaisa mari yaAugust yacho yakawedzererwa iyoyo yasara ndozotangawo kubhadhara mari iyoyo yatataurirana zvakajeka kubva muna September.
Ko nyayawo yebhonasi maibatawo here? Nokuti takanzwa hurumende ichiti musangano iwoyo uchazeya mari dzichatambirwa nevashandi kwemwedzi mina yasara mugore.
Nyaya yebhonasi yakatotaurika kare, hatidi kutoimba tanga nokuti inyaya yakapera. Kwatiri isu sevashandi bhonasi inongova kodzero, hachisi chinhu chokuti tingambototaura nezvazvo. Zvakangofanana nokuti uri baba waendesa mwana wako kuchikoro, haugoni kutozvirova dundundu kuti ndaendesa mwana kuchikoro. Saka bhonasi tinongoziva kuti mutemo, uye hurumende yakatotaura zvayo kuti bhonasi regore rinoririko.
Saka munotarisira kuzogara zvakare pasi riini kuti mutseketudzane nehurumende musvike pamari yamuri kuda ye4,700?
Tiri kuona sokuti inhaurirano dzinoramba dzichiindirira mberi kuburikidza nemafambiro anoita zvinhu zveupfumi munyika, zvikuru kukwira kwezvunhu. ndo kuchanyanya kuita kuti tirambe tichida kuti tirambe tiri patable tichitaurirana kuti tione kuti tingagena zvakadini kuti takatarirana neinterbank rate. Tina zvedu madhete akapa, asi tiri kungoti chibvumirano ichi chiri kutanga kubva muna August muno kusvika kupera kwegore.
Vanga vari munyori wesangano reApex Council vaDeft Dzatsunga vari parunhare muHarare neStudio 7. Zvichakadaro, sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS rinoti harisi kuzonyaradzwa nemari yarinoti isina zvainobatsira yabvuma kutambirwa neApex Council iyi richiti varairidzi vari kutambura zvakanyanya zvekuti mari iyi haina zvikuru zvainobatsira nazvo. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata mutungamiri weATUS vaObert Masaraure.
Apex Council yatora nyembe yekutengesa kodzero dzevashandi, yatora nyembe yekuwisira vashandi pasi. Hapana chisiri kuzikanwa kuti upenyu hwemushandi huri parumananzombe. Panyaya yekuti hurumende chayo yakatowedzera mitengo yezvinhu zvainoprovhaidha ne500% kuti ipe vashandi vayo 76%, kutsvinya kwemhando yepamusorosoro. Ende kutambirwa kwazvaitwa neApex Council kuratidza kuti vanhu vasina hanya neupenyu vashandi, vanhu vasina hanya nezvido zvevashandi, asi vanhu vari kungozviitira zvido zvemwoyo wavo vachinyevedzera kumirira vashandi. Isu tinoramba tichiti hurumende ngaibhadhare vashandi vayo mari yavaisi vabhadhara vachishandisa interbank rate. Hapana chitsvapa, mapraizes ari kukegwa achishandiswa interbank rate. Zvese zvatiri kutenga mapraizes ari kukwidzwa zvichatswa nerate fuel iri kukwira. Tisiri kungoti mari yataisitambira kana munhu aitambira 500 ngaikonvetwe neinterbank rate yobhadharwa yakadaro. Saka tinoudzwa kunyunyuta nekuti kwakanyanya kana tichiona vanhu vanonyevedzera kunge vari kumirira vashandi vachigamuchira zvinhu zvakadaro.
Asi kava Masaraure, imi sangano renyu rakasarudza kubuda muApex Council zvichireva kuti makaramba kuwe pasi peumiriri hweApex Council.
Nyaya iripo ndeyekuti Apex Council ishamwari yehurumende. Chatinorambira ndechekuti Apex Council haisi pamutemo ichitarisira zvinotarisirwa nebumbiro remutemo musection 65 yemutemo inotarisa zvevashandi. Haisi, hauchisiri pamutemo. Chinhu chakagadzira Apex Council hachaenderani neconstitution iripo. Zvinoreva kuti Apex Council iri illegal. Tinoramba tichivashoropodza, tichiramba tichiisa puresha yekuti hurumende ngaichigadzirise mutemo nenhaurirano dzepakati pevashandi vayo nevashandiwe kuti dzinge dzichienderana necollective bargaining zvakapiwa mubumbiro redu remutemo musection 65 zvisingaenderane ne chisungo chakaitwa muna 1997 ne special instrument 141 isingachienderane nezvavako mazuva ano.
Saka zviri kureva here kuti mucharamba kutambira zvikamu zvaiswa patafura izvi nehurumende?
Zvavairi kuisa zvose izvo zvingangopinde muombodo dzevanhu vakazvitora, asi kuenda mberi kwatiri kuita muchaona tichiramba tichiratidzira, ticharamba tichipopota, ticharamba tichivava kusvikira mari inotenga yapiwa mushandi kuti tiraramewo sevanhu. Tinongorivo vanhu saivo vari muhurumende vari kuzvizivira zvakanaka, vachizvitengera mazimota anoita saanofema, vachizvaira zindege kuti vangofamba chinhano chidoko. Isi tinongoti tinoda kuti mhuri dzedu dzisafenizara. Saka zvinoita kuti tirambe tine simba rekurwisa kuti vana vedu vasafenizara, vana vedu vasatadzenda kuchikoro, hama dzedu dzisatadze kurapwa muzvipatara.
Vanga vari mutungamiri wesangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura vari parunhare vari kuwedza kumashonaland East neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatori venhau vakawanda muGuinea vapinda mumigwagwa yeguta reConakry vachiratidzira kusafara nekumbunyikidza kuri kuitwa makambani enhau akazvimirira munyika iyi. Izvi zvinotevera kusungwa kwevatori venhau vaviri vachipomerwa mhosva yekusvibisa vanhu vakaburitswa munhau. Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta vakabatana neZuro nevamwe vakuru vakuru muhurumende yavo muMombasa vachiona kusimuka kwengarava yakatakura mafuta anorema mazana maviri nemakumi mashanu ezviuru zvemabarrels. Mafashamo emvura yabva murwizi Nile avhiringa musha weWadrami muSudan, izvo zvapa kuti vagari vemunzvimbo iyi vabve vachitiza mafashamo emvura iyi iyo izere nemadhaka. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasvika nhasi kuJapan kumusangano wechinomwe weTokyo International Conference on African Development kana kuti TICAD 7. VaMnangagwa vari kubatana nevatungamiri vekuAfrica gumi nemumwe kusanganisira vaPaul Kagame vekuRwanda, vaMuhammadu Buhari vekuNigeria, vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa nevamwe kupinda mumusangano uchatanga mangwana uyu. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vari kutarisirwa kuita musangano nemutungamiri wehurumende yeJapan vaShinzo Abe kumucheto wemusangano uyu. Ko, misangano yakadai ingabatsira nyika here kana kuti kupedzera woko padewe retsindi? Muzvina bhizimisi uye vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda vanoti misangano iyi yakakosha zvikuru sezvo ichipa Zimbabwe mukana wekuumba hukama nedzimwe nyika mushure mekutemerwa kwayakaitwa zvirango nenyika dzakaita seAmerica, Britain nedziri mugungano reEuropean Union.
Zimbabwe yanga yava yatinoti pachirungu isolated, saka new dispensation neSecond Republic effort iri kuti nyika itsvage shamwari dzekutamba nadzo, kwete shamwari dzekare chete dzekuti ngatingotai look east takanitanga pamachina chete. Aiwa, tiri kuti munhu wese anokwanisa kunge achibatsira.
Nyika idzi dzakatemera Zimbabwe zvirango dzichipomera mhosva yekutonga nedemo. Asi vachipindura, munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato reMDC Muzvare Gladys Hlatshwayo vanoti hazvibatsire kusiya musha uchibvira munhu achiti ari kuenda kunotsvaga madzisahwira.
Dambudziko rataita muZimbabwe nderekuti tinofarira zvakanyanya kubuda kunze, tichinonyepera vanhu kunze kuti zvinhu zvakanaka kuZimbabwe, huyai nemari dzenyu neupfumi hwenyu muise muZimbabwe. VaMnangagwa zvavanofanira kunzwisisa ndezvekuti mumba hamuna kumira zvakanaka. Tikatarisa isu zvakanga zviri kuitika mumasvondo maviri apfuura, tinoona isu kuti vanhu vakanga vachirohwa, vanhu vachiabductwa, mavigilante groups achishandiswa kurova zvizvarwa zvemuZimbabwe. Saka kana kune nyika ine lawlessness yakaita seZimbabwe, mainvestor hauyi.
VaMuponda vanoti chitsva chiri murutsoka, nekudaro hapana chakaipa kuti VaMnangagwa vamboende kune dzimwe nyika.
Ndozvino kune vamwe vanenge vachikomera kuti mukuru anyanya kubuda kunze, anyanya kudii. Hapana chinouya wakagara, hapana munhu anozobva kwaari kuti zvindadzori Zimbabwe kune zvakati rega ndinovabatsira. Aiwa, isu ndi tine machallenges, tiri tinofanira kutobuda tichienda kuti tiexplain kuti aiwa zvakatiomera pakati. Kune zvinhu zvakawanda zvinotaura neZimbabwe about Zimbabwe zvisiri chokwadi, ende izvozvi zvinenge zvichida kuti mukuru akabuda kunze ikoko achinoexplaina.
Mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe Dr. Godfrey Kanyenze vanotiwo hurumende inofanira kutanga yagadzirisa mitemo inokwezva vemabhizimisi iyo isina kumira zvakanaka.
Patanga tiri kuCZI Congress Victoria Falls, Japanese ambassador vanga variko vaine mainvestors avanga vainawo vekuJapan anga ari muno muZimbabwe. Vakataura chinhu chinokosha vachiti chinhu chinofarirwa nevanhu vanoda kuunza mari yavo muno nevekuJapan ndechekuti Zimbabwe igadzire maitiro anoita mabasa, ease of doing business muchirungu. Vachiti nyaya yecorruption iri kunetsa chose, yokuti vanhu vanoda kuunza mari yavo muno vari kungokumbirwa kunzi vabvise cheruviri.
Dr. Kanyenze varambawo nyaya yekuti zvirango ndizvo zviri kupa kuti nyika iite seyakageza negoka munyama.
Ini maonero angu ndeyekuti kubaya tange hama kuti vatorwa vakutye. Hapana munhu wekunze angagone kutikunda kunze kwekuti isu vari muZimbabwe tinozvikunda toga. Ndokusaka nguva yehondo zvainzi hapana mumwe anogona kutidzora mashure kunze kwedu, yainzi muchirungu none but ourselves. Ndozvakaita kuti Zimbabwe isununguke. Yakasununguka nokuti hatina kupomera vanhu vekunze kuti kana kutarisa ivo kuti ndo vachatisunungura. Saka naizvozvo pundutso yeupfumi hweZimbabwe inobva kumaZimbabwenzi, haibvi kuzvirango zvekunzoko. Zvirango zviri kunzwa nokuti hatisi kuita zvinhu zvinotarisirwa kunzi nyika yakati twasa twasa inofanira kunge ichiita.
Asi mutedzeri wegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaEnergy Mutodi vanoti zviri kutaurwa neMDC ndezvemugodzi matsuro sezvo pasina kodzero dzevanhu dziri kutyorwa.
tiri kuzoona kuti ii nhema dzoga dziri kuipa idzi nevanhu veopposition vachitsanisa hurumende kuti igone irege kutsigirwa nedzimwe nyika zvakanaka.
Muzvare Hlatshwayo vanoti pane humbowo hwakati tsvikiti hunoratidza kuti vanhu vari kumbunyikidzwa muZimbabwe vachiitwa kafira mberi.
Zvinotosekesa. Zvinozivikanwa pasi rese kuti hurumende dzinombunyikidza kodzero dzevanhu. Hapana chimwe chavanotaura kunze kwekuti aiwa hatisisi tazviita.
Zimbabwe inoti iri kudawo kuti Japan iibatsire pakuedza kubhadhara mari yemitero pazvikwereti kana kuti maarias. Dengindira remusangano wegore rino rakanangana nekusimudzira budiriro muAfrica kuburikidza nehumhizha kana kuti Advancing Africa's Development Through People, Technology and Innovation. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Imwe kambani yemuSouth Africa ine marori anotakura zvinhu yamanikidzwa kugumura vatyairi vemagonyeti vanobva kuZimbabwe vanosvika zana nemakumi manomwe nevasere zvichitevera mhirizhonga iri kuitika munyika iyi. MoBlessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka pakambani yeReinhard Transport Group iyo yanga ichinetswa nesangano revatyairi vemagonyeti muSouth Africa reAll Truck Drivers Foundation kana kuti ATDF, iro risiri kufara nekupa basa vatyairi vasiri zvizvarwa zvemuSouth Africa. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa mukambani yeReinhard Transport Group vaHouston Macmillan vaudza ATDF kuti vave kudzinga pabasa vatyairi vekunze vanosvika zana nemakumi manomwe nevasere. Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevakuru vekambani iyi kuti sei yabvuma kuita zvido zveATDF. Kubviswa pabasa kwevatyairi ava kunoteera kurohwa zvakaipisisa nekushungurudzwa kwevatyairi vanobva kuZimbabwe nevanhu vanofungidzirwa kuti inhengo dzesangano revatyairi vemarori vemunyika umu vachipomerwa mosva yekutorera zvizvarwa zveSouth Africa mabasa. Taura akamirira vamwe vachairi ava vaRight Moyo vaudza Studio 7 kuti vatyairi vakawanda vachiri kushungurudzwa nevanhu vanozviti inhengo dzeATDF.
Tiri kusangana nedambudziko zvikuru rekushungurudzwa mukati memigwagwa nemukati menzvimbo dzatinoseenzera nemukati mekurarama. Tinodaidzwa nemazita akasiyana-siyana nevakomana vemuno muSouth Africa vanozvidaidza kuti ndeveATDF. But hatichanyatsonzwisisa manje kuti ndivo here kana kuti chii. But chatiri kuona zvizhinji ndechekuti pakati pedu nevamwe vatinoshanda navo vari pamabasa ndo vari kuronganhaurwa idzi nevamwe vanhu vari kunze vanenge vatisingashandi navo pano vachivatengera doro kuti vave vatishungurudze.
Vaenderera mberi vachiti vamwe vavo vakapambwa pamakambani avanoshandira vachiendeswa kunzvimbo yavasingazivi uko vakanoshungurudzwa nekurohwa zvakaipisisa.
Tine vakomana vakarohwa netsvimbo kanga vachishungurudzwa pakati pousiku vachidigwa mvura varo mumakomo. Tine vakomana vakabuda vachitiza musiku. Inzvimbo dzine mamaini, inzvimbo dziri dangerous kuti munhu anga achimhanya mukati merima achitsvaga kubetsereka kana kutsvaga pekuvanda. Asi zvese izvozvo hurumende yakangonyarara. Ndiro dambudziko guru ratiri kusangana naro munyika ino yejoni. Tiri vanhu vari kushanda zviri pamutemo ane mapepa ane magwara takapiwa nehurumende. Patiri kushamisika kuti vanhu vanongobva kwavabva vosvika kungukudza kuti hamuna mapepa kandouyai pano tiri vechii vechii. Vanhu vari kubigwa mafoni. Tine vakomana vakatobigwa magasi mushure mekunge vashungurudzi vavatiza. Magasi akakumbiwa mudzi mota nemachira nezvese zvakasiyana-siyana. Saka uhwa humbavha hausisiri hwekuti iorganization iri kuita zviro. Hwa humbavha hwekuti vakutora advantage kuti vakomana ava vanenge vasina zvombo vakasvika vakatimbunyikidza vakomana vachawana mukana wokutiza.
Vamoyo vanoti kune imwewo kambani uko vatyairi vakapambwa nevanhu vaive nezvombo zvinosanganisira pfuti, tsvimbo, mapfumo pamwe nematemo.
Chitiko chakaitika musi wechishanu ichi chakaitikira pakambani makambani anevanhu vekunze vanoshanda imomo. Pakauya vakomana pakanende munguva dzeusiku vakafosa vakomana kuti dhiraivha imuinde kutruck stop. Vakomana vakadhiraivha kuenda kutruck stop but vanhu vakanga vachivafosa vakanga vane zvombo zvinosanganisira pfuti netsvimbo uchinyatsotoona kuti vanhu ava vakadhakwa ende havasi vanhu vekuti vanganga ane license rekudhiraivha but vanhu vanenge vapiwa mari yekuti vaite izvozvo ende ndofunga vakazviita musi uyu vachiziva kuti ndo musi unotambira vazhinji pamakambani edu atinoshanda.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi asi munyori mukuru musangano reSADC Truck Drivers Association iro rinomiririra kodzero dzevashikairi vose vari mudunhu reSADC vaEdward Muchatuta vanoti izvi zvakaitika ivo nevamwe vatungamiriri vesangano ravo vari pakati pekuita hurukuro dzekutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nevashikairi.
Friday takaenda kumusangano watakasangana naMutawe Home Affairs muSouth Africa. Akatitambira mune zvakanaka tikataura zvese zvatinosangana zvematambudziko atinosangana zvichisanganisira matambudziko anosangana nematruck drivers. Akatipa advice akataura kuti no kusaidi rake kuministiri yake hakuna kana any problem especially pamatruck drivers. Tambudziko riri kuministiri yetransport neyelabor. Akatipa advice yekuti sanganai na minister wetransport na minister welabor.
VaMuchatuta vanoti sangano ravo richasangana negurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu muSouth Africa vaafikile Mbalula mwedzi unotevera. VaMuchatuta vakurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvinotyaira marori kuti zvive pamusangano uchaitwa nemusi wemugovera uyo uchazeya matambudziko evashikairi. Sangano reHuman Rights Watch rinoti pane vanhu mazana maviri vazhinji vavo vari vatyairi vekune dzimwe nyika vafa mumhirishonga iyi yakaitika muSouth Africa kubva muna kurume 2018. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington paFacebook page redu reVOA Shona. Tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu veFacebook page yedu tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Dzini Rose Jongwe takabva kuZimbabwe namai Mangongwende to come and celebrate with Terrorite Trends. Sirukufara kuti sisi as women of Zimbabwe, we've been recognized in New York, right in Manhattan, and this is an awesome occasion. And we are so proud of Tererai Mwanoguma Tau, kuti auya kunoko and is being recognized in a foreign country. This is an awesome event for everyone and for every Zimbabwe woman. Thank you so much.
Chaka Mgwenya is my name. I'm a pastor for the Salvation Army right here in New York. Fara kwandiri kuita kunoshamisa and handitomboziva kuti ndotsanangura ndechiri chii. Dr. Tererai Trend vaita zvinoshamisa zvisakamboitika. Hapana munhu wekuZimbabwe akamboiswa sculpture yake muNew York kudai. Izvo hazvisi zvinhu zvekutamba nazvo izvi zvazviri kuitika panapa izvi, kuti Dr. Tererai Trend vaiswe sculpture yavo muNew York. Amai ava nyaya dzavo dzese hadzisi dzavo dzivega, hadzisi nyaya dzekungotaura pati pavo vega, inyaya dzekubatsira vanhu, inyaya dzekufunga pakuitira zvinhu vamwe vanhu. Pane vana vari kuenda kuyunivhesiti pamusoro paamai ivava, so tinotenda pamusoro pavo. So kufungawo vamwe kunyanya sei ngatikumbirewo vanhu vehurumende, vanhu vatungamiri vekuZimbabwe, chimbofungaiwo vamwe, chimbofungaiwo nherera.
Ndikubva kuZimbabwe. Zita rangu ndinonzi Muzvare Nyamweda. Zvino ndipa manyawi nekuti ndakamuziva asati ane mbiri, asi anombondisiya kusvika ane mbiri kudai. Uye zvinotipa kusumudzira kwevana vasikana kuti vanongonemukana wakaenzana nevakomana. Ari kunyanya kubata ari kuhurungwe semunhu paakabarirwa iye akadzidza ikoko, akaona matambudziko ese ikoko. Ari kuvakisa zvikoro nekusumudzira vana vasikana nevana vakomana vanenge vachishayirwa mari dzekuenda kuchikoro kusvika pauniversity level.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Musakagano achirongwa cheThe Connection na 8 PM, apo tiri kutaura nemutori wenhau wechidiki Leopold Munende, uyo akasungwa svondo rapera ari pabasa akazoregedzwa mushure mekunge magweta ake apindira. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Dare repamusoro muBulawayo rinonzwa mangwana chikumbiro chaIshe Felix Ndiweni chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Sangano rinomirira vashandi vehurumende reApex Council rinotambira mari dzawedzerwa nehurumende. Tavatashuka kumagumu echirongwa chedu anekuonika yane mufaro. Ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7. Namhlanje ngolwesibili mhla ka 17 kuNcwabakazi, mhla ka 27 kuNcwabakazi 2000. Imige usithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Okwenzakaleyo e-High Court lamhlanje yikuthi igqwetha likahulumeni lithe alizange libe lesikhathi sokuthi libhala amaphepha angene e-court.
Okwahlulelwa kwesicelo senduna uFelix Nhlanhla Mangendiweni sokuthi aphiwe imvumo yokuhlawula isibambiso sebail sokudluliselwe phambili njalo kuza kwenziwa kusasa.
So oJapani, oChina nabo bonke laba abasebephuthuke kakhulu basotelwa ngama-resources nxabe ze-Afrika ufutholaka nxabe sikube ne-mutual benefit. Yikukhuluma nje ngoba siyazi ukuthi naso kukhulunywa laphana ama-resources azathathwa nje bephiwe imali encane.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile emhlanganweni omkhulu eJapan ozacubungula ubudlelwano le-Afrika. Abenhlanganiso yezokuthengiselana kwamazwe awezekazi le-Africa ye-Commerce Business Council, amanye nelabeZimbabwe National Chamber of Commerce, ukuqoqa umhlangano wezifundo zamabhizimusi amancane laphaka la zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ukwahlulelwa kwesicelo senduna uMnumzana Felix Nhlanhla Mangendiweni sokuthi aphiwe imvumo yokuhlawula isiphambiso sebail kuzathonisiswa evela ngekhaya udaba lwakhe luphikiswa isigwebo asiphiwe ngumthethwandaba kamantshi esilukhuni sokudluliselwe kusasa kulandela ukwehluleka komtshutshisi ukuphendula isicelo lesi esithi uphuzile ukuthola ingwalo zaleli cala ngesikhathi Ngesikhathi Anastasia Ndlovu sethulela loludaba ngugcweleyo.
Umantshi unkosikazi Gladmore Mushowe ogwebe uNdiweni ubikwa ephuzile ukusa incwadi ebezifuneka emthethwandaba waphezulu owe-High Court okubangele ukuba ukulalelwa kwesicelo senhlawulo yesibambiso sidluliselwe kusasa ekuseni. Usikhwica mfundo uWelshman Ncube igqwetha lenkampani yeMathonsi Ncube Law Chambers elimele uNdiweni labanye uchasisa okwenzakale namhlanje.
Okwenzakaleyo e-High Court lamhlanje yikuthi igqwetha likahulumeni lithe alizange libe lesikhathi sokuthi libhala amaphepha angene e-court. Yikho wasecela ukuthi anikwe isikhathi until 4:30 ukuthi angenise amaphepha akhe. Sasesithi hayi ulelungele lokuthi anikwe leso sikhathi. Siyavuma ukuthi angenise by 4:30 kodwa ke kumele ke icala leli libuye lizothoniswa kusasa ngo-10. Yikho ke ikhodi yasivuma yathi hayi isinika abakahulumende ithuba lokuthi bangenise amaphepha abo nxa befuna ngo-4:30 latest lamhlanje. Sesizahlangana njalo ke ekhodi kusasa ngo-10 ukuthi indaba le icungululwe ngoba indaba yokuthi induna uChief Ndiweni aphuwe ibail kumelele ukuthi aphile yakhe ukuthi wagwetjwa okungaphandle kwemthethweni lithonisiswe. Yikho ke kwenzakala lamhlanje. ujaji begu Justice Thompson Mabiwa nguye adesizwa indaba leyi lamhla obemelele iloya delimelele ugqwetha limelele uhulumende kuthiwa nguJarabaza.
Igqwetha likahulumende kucourt A High Court ukhuda kwashe Jarabaza utshele umahluli uJustice Thompson Mabiwa ukuba incwadi eziqakathekileyo ngodaba oluphambi kwedale bazithole lamhlanje, ngakho ke basazihlola ukuze bathole ukuthi bangaphendula njani isicelo sesibambiso sebail sikandiweni labanye bakhe. UJarabaza uthembise ukuba lizathi lisiyatshona elanamhlanje bazabe sebelungisile konke okufunakalayo. Ngeviki edluleyo emthethwandaba kamantshi uJarabaza utshele idale ukuba uNdiweni wadiliza umuzi wesinye isakhamuzi esingaphansi kwakhe uFethi Mbele. Umbele ubikwa wayemangalele ikhosikazi lakhe uNonkangelo Mpengesi ayemthole esemacansini lenye indoda. Induna ibikwa iphe isinqumo sokuthi uMbele ehlukane lomkakhe, kodwa yena wakhetha ukuhlala laye, okwabangela ukuba induna ithume abantu ukuba bayadiliza uthango lwesibaya sikaMbele ukuze asuke esigabeni ngoba ehluleke ukulandela isinqumo. Lokhu kubika kwenzakale ngomnyaka ka-2017. Umonakalo wesibaya sikaMbele ubikwa ulesi sindo samakhulu amathathu amadola i-$300. Encwadini yesicelo sesibambiso sebail amagqwetha kaNdiweni athi isigwebo asitholayo asihambelani lomonakalo, njalo akulampahla eyachiswayo. Lesikhali esasetshenziswa ukudiliza isibaya yisitsha esingasingozi. UNdiweni ubikwa walandela amasiko lemithetho yesintu eqhutshwa lapho umuntu ethe waphambanisa esigabeni. Ngimele iStudio 7 yiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile emhlanganweni omkhulu oweTokyo International Cooperation on African Development Summit owenzelwa kwele Japan, lapho akhangelelwe ukuhlangana lomunye wakhe walelo lizwe uMnumzana Shinzo Abe ebakhuthaza ukusebenzelana lele Zimbabwe. Inkokheli yamanye amazwe ikhangelele ukuphatheka kulomhlangano wona osungulwa ngokusemthethweni kusasa, njalo oqhutshwa kanye ngemva kweminyaka emihlanu. Umphathintambo kahulumende obona ngobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo osephatheke kweminye imihlangano ngaphambilini kwakusasa ubikwa isithi ele Afrika lizwekazi elilamathuba amaningi angasetshenziswa ngele Japan ukuthuthukisa umnotho welizwe, njalo kufanele wonke umuntu athole inzuzo kulokhu. Ukucubungula okungatholwa ngele Zimbabwe kulomhlangano, sixoxele uMnumzana Walter Sunungule Mbongolwane, ingcuthi ecubungula ezombusazwe.
Amazwe lawa esingathi thina abasebephucuke kakhulu, asebehambe phambili kakhulu, nxa beza e-Afrika balanda ama-resources e-Afrika. I-Afrika ifike esigabeni sokuthi njalo isiswa yindawo lapho abantu ababuya bezothatha ama-resources, kufana nalokho kwaqala from kudala esingathi thina kusekune-new colonialism. So oJapan, oChina nabo bonke laba abasebephucuke kakhulu bashotelwa ngama-resources. Nxa beze e-Afrika sitholakala nxa bethi kube le mutual benefit, ikukhuluma nje ngoba siyazi ukuthi naso kukhulunywa laphana ama-resources azathathwa nje bephiwe imali encane, ngoba bona abalakho abakulethayo etafuleni ngaphandle kwalawa ama-resources azathengwa ngemali entengo ephansi kakhulu. Abantu baseZimbabwe bazasala nje bengela lutho, ngoba oJapan laba bazakhuquluza inoto yokubo ngakhe.
Khona sesikhangela ele Japan, singathi yilo yini elisungula inhlelo eziningi kwele Afrika okwedlula ele China, siqathanisa nje lawo wonke amazwe ase-Asia?
I-China ihamba phambili ku-invest e-Africa, ngoba siyazi ukuthi i-China nayo iyayenza imihlangano enjalo, babize ama-leaders e-Africa bebathengisa imali ezinye. Siyazi ukuthi i-China nxa ifika ithanda ukuthi ikolodise imali kakhulu inkampani lezi ezikahulumende, esingathi ama-certain situations ama-professors. Nxa behlule ukuwubhadala u-China bayathatha, nxa bethatha seyibabakhontrolayo
Oda pani la wangena la zama ukwenza loko ukwenziwa yiChina. Kodwa bona abafiki ngendlela eChina hamba ngayo ngoba bona basuka basebenzise loko esingathi human rights approach. iChina ilakhulu kwama human rights. Ingena zithatha ama resources zithuni hapa. OJapan bazasalela emuva nakuthi basebenzisa loko okuthiwa human rights approach.
Umongameli Mnangagwa engahlangana lenhloko kahulumende yeJapan, ubona ingani amazwe lawo mabili engasebenzelana kuhle yini?
Sina vele savelelwa lapho ngomnangagwa ngoba siyazi ukuthi Mnangagwa lo nxa esiyahlangana lowo eJapan, iJapan the second largest economy in the world. IZimbabwe economy is shrinking. So nxa bekhuluma bazokhulumana okuzancetha abantu beJapan. AbeJapan nxa beza laphana bakhuluma lomuntu ovele ophethe umgano wokucela. So Mnangagwa uzabe siyacela laphana. Njalo ngingayicela Mnangagwa akakwazi ukuthi acele ini ngoba vele usebonisile for the past 2 years, 3 years usebonisile ukuthi vele i-economy akakwazi.
Lo ngumnumzana Walter Nsunungule Mpongolwane, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso ecubungula izombusazwe eLabor and Economic Research Institute bakhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi alandele indlela eziqondileyo zokulwisana lobuyanga ebantwini ngokubacandela amathuba okuzithuthukisa ngokwabo, hatshi ukuqakathekisa ukudinga indlela zokubuthanisa imali yokubhadalela indleko kuphela. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuphuma emhlanganweni wabenhlanganiso eyeledris lentatheli izindaba owenzelwe ewenteleni eyenew ambassador besethula uphenyo abalwenzileyo ngombumo wezombusazwe lowezenotho eZimbabwe. Ingcwethi esebenzisana lalinhlanganiso uDr Prosper Chitambara uchasisa kabanzi ngophenyo lwabo lwesimo seZimbabwe.
Now when we look at the first quarter treasury bulletin, it actually showed that government only spent about 4% of total expenditures on the social services.
Singakhangela ugwalundaba lokuqala kunyaka ezintathu zokuqala zomnyaka. Lusibonisa ukuthi uhulumende isilinganiso sokune ekhulwini kwezokulondolozwa kwaZulu okuvele kunganele. Lokhu kutsho ukuba kuyilezo nhlangothi ezilondoloza impilo kaZulu eziyizo eseziphazanyiswe yile ndlela yokulungisisa umnotho welizwe uhulumende ayisebenzisayo. Iyasebenza yebo lindlela kwezokulungisisa udaba lokuswelakala kwemali esetshenziswa elizweni, kodwa lokhu akutsho ukuba iyasiza ekuthuthukiseni inhlalakahle kaZulu ngoba vele kuzona lezo inhlangothi eziqondana loZulu lapho okuba lokusilela kwemali khona.
UChitambara uthi kuqakathekile ukuba inkokheli yelizwe idonsele cele linye laloba ilembono ehlukeneyo ngenjongo yokuqeda ukuyanga kanye lokuthuthukisa inhlalakahle yabantu ikakhulu enhlangothini ezigoqela ezempilakahle, ezemfundo lezinye. Enye ingcwethi kwezomnotho eyeledris njalo uDr Clinton Musonza uthi kuqakathekile ukuba abantu babewazi amalungelo abo kwezomnotho lenhlalakahle ukuze banelise umthonisela uhulumende lapho ethe wehluleka ukugcwalisa iziqondiso zezisekelo sombuso.
A lot of advocacy was around political and civil rights.
Kudube ukuba imfundiso eningi ibigxile kwezokulwela amalungelo abantu kwezombusazwe. UZulu akala lwazi olwaneleyo kwezamalungelo akhe kwezomnotho lenhlalakahle yakhe. Kungalesi sizathu ke sesiphatheke kumikhankaso kulolu hlangothi. Sikhuthaza uZulu ukuba abothola ugwalo lwesisekelo sombuso asifunde ukuze azi ngezamalungelo akhe kwezokutholiswa okuphathelene lendingeko zakhe.
Intatheli izindaba ebisemhlanganweni wabeledris lo uDesire Juma oloba ezimele upha umbono wakhe ngalolu daba.
Indlela esetshenziswayo
Minister of Finance and Economic Development. Ambona ukuthi kuleli lizwe lethu leZimbabwe iyayenza ngoba ilizwe lethu lele alifuni umuntu osebenzisa i-economics zebhukwini, ufuna umuntu oyabe esebenzisa i-economics zona ziyana ezihambelana le-situation ekhona kathesi kweleZimbabwe. Ngoba kathesi izinto eziningi ungafaka unga-implementa ama-policies asemabhukwini ahlukuluza kakhulu abantu baleli lizwe ngoba akuhambelani nempilo yona leyo le-economy yeZimbabwe, ama-policies wona la ayenzakalayo lapha.
UJuma uthi kumele uhulumende alandele indlela zokuqeda ubuyanga, afunde kosekwenziwe ngamanye amazwe.
Ubuyanga kuqakathekile ukuthi buqedwe, kodwa ayikhona ngale indlela okufakwa ngayo ama-policies afakwa nguminister we-finance, ngoba akusahambelani nokuhlupheka kwabantu, sokwengezelela ukuhlupheka kwabantu ngendlela ephezulu kakhulu, ukuthi abantu sebedubekele ukuthi abasakwanisi ukuthi uvele bathole okukwanileyo ama-basic needs empilo ema-daily lives abo.
Kungalesi sizathu ingcwethi kwezomnotho zisithi eleZimbabwe likulesi simo sezomnotho ngenxa yezinqumo uhulumende azithathayo ezingamsiziyo emizameni yokuthuthukisa umnotho welizwe. Zithi njalo ngaphandle kokuphuma lamacebo okuqeda ubuyanga ebantwini, ukulondolozwa lokuhlonitshwa kwelungelo loluntu, kaziboni ilizwe lithuthuka liphuma kunkinga elibhekane lazo okwamanje. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Yebo, yebo, yebo! Mthwakazi omuhle okhulumayo ngumike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngokubhekane lentathu lizindaba eZimbabwe. Onozindaba abaningi bathi amalungelo abo abengahlonitshwa kusabusa umongameli Robert Mugabe. Sokulo mehluko na phansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa, abafisa ukungena kuhlelo thumeza umlayezo loku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebelenjini eFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Zilukandaba, mthwakazi omuhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye-bye!
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalunga enhlanganiso ebona ngeziqondiso zokuthengiselana kwenyamazana zendle Convention on International Trade in Endangered Species abikwa iningi lawo isekela isivumelwano sokumiswa kuthengiswa kwendlovu zemazweni awezwekazi le-Afrika kwamanye amazwe. Umongameli Jair Bolsonaro wakwele Brazil uthi ilizwe lakhe lizinikele ukwamukela usizo lwemali lokucitsha umlilo olokhu ubhebha emaguswini awe Amazon oluvela emazweni awe G7 nxa umongameli Emmanuel Macron engachiyana lamazwe akhe okubathuka.
Ukukhwezwa kwentengo yamafutha kusiya ngokuthi ngeliphi idolobho sokudale imibuzo eminingi ngoba abahlala emadolobheni afana leVictoria Falls leWange sekuzamele bathenge amafutha la ngemali ethe xaxa kulamanye amadolobho. Ilitha linye lamafutha edizili selizathengwa nge-$10.69 edolobheni leHarare, kuthi eWange lithengiswe nge-$10.52 edolobheni leVictoria Falls. Yikho okuzaba le ntengo ephezulu kakhulu kulamanye wonke elizweni ngoba ilitha linye ledizili liza kuba i-$10.86. Lokhu kuchiya abanye bezibuza ukuthi pho intengo yenye impahla efana lesinkwa lempuphu ayisoze na ikhwele kulezinye indawo zelizwe. Isakhamuzi sedolobho leVictoria Falls umnumzana Ephias Mambume njalo ongukhansili wedolobho leli uthi kuyamangalisa ukuthi uhulumende uthi ufuna intengo yamafutha ikhwele kakhulu edolobheni leli kulamanye amadolobho.
Loku kuyamangalisa kakhulu. Angazi ukuthi why besenza ubandlululo ukuthi they choose ukukhweza amafutha kumbe ukusinika iprice etshiyeneyo namanye ama-towns. Kukanti, yes, we contribute imali eningi evela kwamanye amazwe in terms of forex ku-economy, but that should not be i-passport yokuthi besipanishe kangaka. Ngabe basivumela bethi Victoria Falls, ama-companies ase-Victoria Falls, bavunyelwe ukuthi beholise izisebenzi zabo nge-US. Ngabe siyakuzwisisa kungaba ngcono ngoba nxa ungayitshintsha engxenye intengo yangikhona singayikhwanisa. But as we speak right now, umuntu wonke, ama-companies wonke ayeaplayele e-RBZ becela ukuholisa izisebenzi zabo nge-US ngoba yiyo abayitholayo. I-RBZ yayala. So lokhu sokumangalisa ukuthi kungani besithi thina sihole bonds ngapha sebekhweza i-fuel. Siyayithola ngaphi, siyayithatha ngaphi imali yona le?
Isakhamuzi sakoBulawayo uNkosazana Tendai Masocha uthi ukukhwezwa kwentengo yamafutha lokhu kuzengezelela udubo oluvele lukhona elizweni.
I-fuel mnewethu ikhwelile, lokhu sokusitsho ukuthi bana abantu sebeza sokungezelela uvele uhlupho ade luphezu kwabantu. Yena uhulumende nalo ovele sebhazalele ngesisu uyazama ukuthi alethe amabhasi ukuthi kumbe abe echipile. Kodwa umbuzo omkhulu ngokuthi ufuna abantu abaye emsebenzini ngaphi behola malini, kanti kuthenda uqale unanzele ukuthi bakhwezele bona imiholo yabo lalokhu lalokhuyana than ukuthi banike amabhasi achipileyo ukuthi begade beyesebenzela amazambane nje amalutshwane kasebenzela imali engasuze imkwanise lalutho umuntu.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube njalo engumgcinisihlalo wenhlanganiso yabathengi e-Consumer Rights Association uthi intengo yempahla yonke ezitolo izakhwela kulandela ukukhwezwa kwentengo yamafutha ezimota.
Nxa kusiya kulokhu kukhwela intengo yamafutha ezimota kusho ukuthi kuzakhwela yonke into, kuzakhwela isinkwa, kukhwele i-cooking oil, kukhwele impuphu, kukhwele indlela zokuthutha i-transport. Akulanto engasoze yakhwela ngokuba amafutha ezimota alomthelela omubi kakhulu entweni yonke, ngakhwela kukhwela yonke into ngoba kayikho into eyenziwa kungela kuthutha phakathi. Kuyafana le-electricity, amandla kagesi, nxa ngabe ekhwele siya phezulu enza ukuthi zonke ezinye izinto zikhwele ngoba phela zonke zenziwa ngogesi, zigcinwa ngogesi. Inkukhu kulungiswa amaqanda ngogesi, kukhuliswa amaziyane ngogesi, yonke into iziyefika ijini kulokho kuyi-electricity. Ngakho-ke izinto zombili zona lezo, amafutha ezimota namandla kagesi, kuyizinto ezifanele zichiphe ukuze ezinye izinto lazo ezilandelayo zichiphe. Ngakho-ke ukukhwela kwamafutha ezimoto kuza fuqa yonke into, yonke into iye phezulu khona kunosizo olungaka elizweni. Kutsho ukuthi ubuhlungu buzaba bukhulu kakhulu phakathi kwabantu beZimbabwe, bagcine belala bengadlanga. Baningi vele abalala bengadlanga kodwa bazabe lokho besanda, bagcine besehluleka ukufundisa abantwana esikolo, bagcine besehluleka ukubhadala ezibhedlela, bagcine besehluleka ukubhadala amarenti, bagcine belala phandle, bagcine behamba ngezinyawo, bebulawa izigebengu njengoba kusenziwa kunje, behamba eminyameni. Kunzima kakhulu, kumele uhulumeni ndakulungise konke lokho masinyane.
Ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luthi okubangele ukuthi intengo yamafutha yehlukane dolobho ngadolobho yikuthi ukuthwala amafutha esiwa endaweni ezijiyeneyo zelizwe kulembadalo ehlukeneyo, yikho lentengo isehlukene.
Sibonge ke uChris Kande weStudio 7 obesethulela eziphathelane lomnotho welizwe. Abenhlanganiso zokuthengelana kwamanye amazwe awezwekazi le-Africa e-Commerce Business Council bemanyene labeZimbabwe National Chamber of Commerce ukuqoqa umhlangano wezifundo zabamabhizimusi amancane laphakathi kanye labalimi eHarare lamhlanje. Inhloso yalomhlangano ikukhuthaza ukulungiswa kwempahla lokudla okulohlonzi ukuze benelise ukuthengisela amanye amazwe akulo umkhono. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Emhlanganeni wezifundo oyenzelwe Rainbow Towers eHarare namhlanje, abenhlanganiso yeZimbabwe National Chamber of Commerce ZNCC bathi bakubone kufanele ukwabelana ulwazi olunje, yikho bekhethe abalamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi ukuba befundiswe baphumelele ukuze bathuthukise umnotho welizwe. Unkosikazi Nkululeko Sibanda ulima amabele abizwa ngokuthi ngama small grains lamakhowa, aphinde afuye inkukhu, amadada, imvundla lenyosi.
Sikhetha ama small grains ngenxa yokuthi izulu alikho, so ama small grains ayakwanisa ukusurvive noma izulu lingekho. Then i-mushroom nje uyathola indlu yakho encane, kube la mazwe nalawo alingeneyo, uyakwanisa ukulokhuza ukuthi uqhube kuhle umsebenzi. Konke nje inkukhu labo madada hayi abafuni into eziningi for i-production.
Unkosikazi Sibanda uqhubeke ethi bafuna ukuthola ulwazi olupheleleyo lokulima lokulungisa ukudla okungasoke kudalele abantu imikhuhlane.
Kumele siproduce ukuthi ukudla lokhana kufika lapho kufika khona akuphoyizeni bantu, kusafe for everyone. So basifundisa kakhulu nge-food safety. Zakulandela ngoba singake kulandela singaphuma ku-business. Abantu sebegulile kumbe bafa ngenxa yokuthi sibaphi ukudla okungalungiswanga ngendlela.
Unkosikazi Sylvia Mutenda ofuyayo lokulima uthi usefuna ukulandela indlela zakulezi nsuku, njalo engasebenzisi imithi, elima ngendlela ye-organic eyiyo efunakalayo.
Njengama-roadrunner vele sisebenzisa igavakava, angazi mawulaze iplanti leyane ngane le-flower. So asithengi imithi thina, okwethu yi-organic all through.
Ingcitshi zokulungiswa kokudla okungelangozi kumpila kahle abantu, ama-international food safety experts abasebenzela ikhomesa abayibo abakhokhela lezi zifundo, bathi lumkambo usuqakathekisa ukudla okungelangozi ngoba sebebona ukuxansa kwenani labantu ababanjwa yizifo ezifana labomvunguzane kubangelwa yikudla okuyabe kulungiswe kakubi. Abekhomesa bathi balohlelo lokukhuthaza osomabhizimusi ukuthi bafunde indlela ezinhle zokufuya, ukulima lokulungisa impahla lokudla okulohlonzi, bebe sebebadingela imikambo yokuthengisela endaweni ezinjengamahotela amakhulu lezinye. Bathi kodwa bakhathazwa ngabalimi abafuna ke imali okwesiphangiphangi, bengakhangeli ke ukuthi ukudla kwabo kumi kanjani, bekhangela kuphela inzuzo okubenza besebenzise imithi eyingozi kumpila kahle yabadla lokho kudla. Umhlangano wezifundo oyenzelwe hoteleni ye-Rainbow Towers eHarare ungenwe ngusomabhizimusi amancane laphakathi laphakathi abedlula amashumi amahlanu. Umkambo wekhomesa ubunjwa ngamazwe edlula angamashumi amabili awezwekazi le-Afrika, elabantu-ke abadlula izigidi ezingamashumi amahlanu lengxenye 560 million. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Umqoqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu uthi lisasekhona ithemba elokuba iqembu lebhoso lincintise ukuphakamisa isicoco lanxa kungalihambeli kuhle kulezi nsuku. Intathe yezindaba ethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba.
Iqembu le-Highlanders elitshelelile lihlalahlala endaweni ye-12 engalaneni yemiklomelo ngemva kokuba linqotshwe imidlalo emibili ilandelana kwisigaba seCasilaka Premier Soccer League. Ngensonto edlulileyo iqembu le-Highlanders litshaywe nge-1 kanyanga le-Harare City, kanti emdlalweni olandelwe yilowo belitshaywe nge-2-1 nge-Capes United. Loba kunjalo, umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu utshele intathe lezindaba zemidlalo ukuba ithuba lokuqeda imidlalo yalo nyaka bephezu kwengalane yemiklomelo lisasekhona.
14 matches are good enough to win. And the 14 matches you can win them and win the league if you look at the law.
Imidlalo eseleyo elithumi lane minengi kakhulu nxa ukhangele isimo sengalane yemiklomelo. Okokuthi singaphakamisa isicoco nxa singanqoba kuyo yonke imidlalo eseleyo. Yikho ke osekumele sikwenze thina njengeqembu yokuba sinqobe emidlalweni eseleyo.
Ngaphezu kwengalane yemiklomelo kuhlezi iqembu le-FC Platinum lona elingadlalanga umdlalo we-league ngempela viki edlileyo ngoba beliphatheke kumncintiswano we-CAF Champions League lapho elinqobe khona elenyasa Big Bullets elasemalawi nge-3-2. Iqembu le-FC Platinum lile miklomelo engamashumi amathathu lanhlanu ukuthi ele-Capes United lisendaweni yesibili lile miklomelo engamashumi amathathu lane, njalo elehluleke ukusebenzisa ithuba elokuba ele-Platinum belingadlali njengoba litshawe nge-4-2 ngele-Chapungu. Endaweni yesithathu kuhlezi iqembu le-ZPC Caribe lemiklomelo engamashumi amathathu.
Siyabonga ke Joseph Njanji ayisikhatha savuma ngoba siqhubeke sisonke olivalelisayo. Musithandekile emhlangano khona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara